Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, gunyana 1, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka nyaya iripo ndeye kuti muzvikoro iye zvino hamuna kumira zvakanaka. Mune vadzidzisi vashoma-shoma vakauya ende vadzidzisi vashoma-shoma vacho vakauya iva vakangoenda kuchikoro kundogara. Hakuna zviri kuitwa pangudza kuchikoro iye zvino.
Hurumende inopa mabasa kuvarairidzi vatsva vanosvika zviuru zvitatu, asi vakuru vezvikoro vachiti varairidzi ava vashoma zvikuru.
Hurumende inotora masangano akazvimirira ega maNGO sekunge iopposition kana kuti sekunge vanhu vanouya kuti vakanganise hurumende mashandiro ayo, asi handizvo. Saka semaonero edu, hurumende iri kuda kutora mukana iwowo kuti inge ichiisa mumutemo umwe zvinhu kana kuti zviga zvinokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ega.
Masangano akazvimirira oga oshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro avo.
Pamuchifu bepereri, hatina kuziva kurwara kwavo. Takangozonzwa kwakunzi hakusisina zvokuti mhuri yese zvimbanoti yakakatyamadza. Chifu bepereri munhu anga achinangana nezvinhu zvedevelopment, anga ane rudo, aikoshesa nyaya dzeminda.
Ishe beperere vekumashonaland west avo vakashaya nechirwere checovid-19 vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yatanga kupinza mabasa varairidzi zviuru zvitatu kutanga kotoro ino, asi sangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads rinoti uwandu hwevarairidzi ava hushoma zvikuru kana zvichienzaniswa nehwevarairidzi vakasiya basa kubva gore rapfuura kusvika pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bazi redzidzo yepasi raburitsa mazita evarairidzi vakawana basa pamwe nezvikoro zvavanenge vachishandira mumatunhu ese munyika. Bazi iri rinoti varairidzi ava vanofanira kuenda kumahofisi ari mumatunhu avo kuti vandonyoresa kuti vatange basa. Mutauriri webazi iri vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende izvi vachiti zvichavabatsira zvikuru panguva ino yeCovid-19.
Izvi zvinotibatsira kuti muCovid-19 matiri munomu, vatinoti mastandard operating procedures edu aya anenge akukwanisa kuitika kuti mwani murairidzi anenge aine vadzidzi 35 kubva grade 3 kusvika form 6, then vekuECD kusvika grade 2 murairidzi umwe chete anenge aine vana vadzidzi 20. Saka ndokwatiri kuenda nako ikoko. Saka zvinenge zvichitotibatsira mbichana chikamu nechikamu tichienda takadaro.
Vandoro vati vachiri kuda varairidzi vakawanda muzvikoro, vachiti vanovimba kuti hurumende icharamba ichipinza varairidzi basa kudzamara vasvika pauwandu hwavanoda.
Tiri kutarisira kuda kuti pamwe tingangoda kutsvaga zviuru zvinoita kana 40 kana 50 zviuru zvematicha zvachangoda kuti pamberi apo tichazenge taanawo kuitira kuti tinge takagadzirira zvakanaka naka dzidzo rederende mberi riri rakatetseka.
Munyori musangano reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvakanaka chose, asi vakati varairidzi ava vari kupinzwa basa vashoma chose kana zvichienzaniswa neuwandu hwevarairidzi vakasiya basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vachiongororo yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti pane varairidzi zviuru 25 vakasiya basa kubva muna kurume gore rapfuura kusvika pari zvino.
Kuwedzeka kwaitwa vadzidzisi ava zvinongo vavotomwe mugunda nekuti COVID payakauya kuuya kwakangoita vodzirwa mupengo zvinoreva izvo kuti uwandu hwevana hwanga huri wagara huri mumaklasi hunofanira kudzikisiwa. Saka tikangozvitarisa futi izvozvo totoona kuti hai this is just a drop in the ocean domwe chairo mukati megungwa. Totarisira kuti ngavawedzere vadzidzisi vamwe chaizvo kuti tikwanise kukunda dambudziko rasakatarisana.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo kuwedzera uwandu hwevarayiridzi muzvikoro kwakanaka, chikuru chinodiwa kuti zvinhu zvifambe muzvikoro kupa varayiridzi mioro inovagutsa. Vamajoni vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro sezvo varayiridzi vasiri kufara nemihoro yavari kupiwa.
Saka nyaya iripo ndeyekuti muzvikoro iye zvinhu hamuna kumira zvakanaka. Mune vadzidzisi vashoma-shoma vakauya ende vadzidzisi vashoma-shoma vacho vakauya iva vakangoenda kuzvikoro kundogara, hakuna zviri kuitwa pangudla kuzvikoro iye zvinhu.
Varayiridzi munyika vanoti vanoda kutambiriswa mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuamerica kuti vakwanise kurarama zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe ine varayiridzi vanodarika zviuru zana nemakumi mana nezvishanu 145,000. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari kupemera hurumende mhosva yekuda kushandisa mabasa anoitwa nevanopfurikidza mwero kumbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira oga. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nedare remakurukota rekutambira kuwandudzwa kwemutemo unobata nyaya dzemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti Private Voluntary Organization Act, Chapter 17.5. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yatambira bhiri rakabva kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi rekuvandudza kunyoreswa kunoitwa masangano akazvimirira oga nemashandiro awo senzira yekuedza kudzivirira kuti asashandiswe kufambisa mari dzevanopfurikidza mwero. Amai Mutsvangwa vakatiwo masangano akazvimirira oga anenge asasatarisirwe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika uye anofanira kubhadhara mari kuti ashande. Tatumira mubvunzo kuna vaziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Kika.
Shanduko dziri kuda kunzi dziiswe mumutemo uyu hatisati tadziona nenyaya yekuti hapasati pane bill ratira buditswa pachena kana kuti ratira gazetwa. Chatinacho mashoko akabva kuna mai Mutsvangwa vachizivisa nyika zvakabuda musangano wecabinet wemusi wechipiri, apo panonzi cabinet yakabvumira zvakanga zvapresentwa navaziyambi zvichive zvinhu zviri kuda kushandurwa mumutemo uyu. Kana tichinge tauona mutemo uyu ndoo patichazoziva kuti zvii zvirimo, zvii zviri kunzi zvishandurwe.
Asi pane zvamanzwa zvakataurwa namai Mutsvangwa ndezvipi zvamungadewo kutaura pamusoro pazvo panguva inoyi?
Sekunzwa kwatakaita, hurumende iri kuda kuti idziviridze kupinda kwemari zvisina kunaka nekushandiswa kwemari zvisina kunaka yatinoti anti-terrorism financing. Takatarisa izvozvo pamusoro, zvinoita sezvinonzwisisika nenyaya yekuti terrorism chinhu chaakusvika padhuze nesu muZimbabwe, takatarisa zviri kuitika kuMozambique pamwe nedzimwe nzvimbo muno muAfrica. Asi semasangano akazvimirira ega, tinoona sekunge iyi ndo imwe yenzira dziri kuda kushandiswa nehurumende yedu kukanganisa kana kuti kudzivira masangano akazvimirira ega kuti aite basa rawo. Zvikuru sei munyaya dzehuman rights, munyaya dzedemokrasi, munyaya dzegovernance.
Sei muchidaro?
Tinoona hurumende yedu isina ukama hwakanyatsosimba nemasangano akazvimirira ega. Hurumende inotora masangano akazvimirira ega maNGO sekunge iopposition, kana kuti sekunge vanhu vanouya kuti vakanganise hurumende mashandiro ayo, asi handizvo. Saka semaonero edu, hurumende iri kuda kutora mukana iwowu kuti inge ichiisa mumutemo umu zvinhu kana kuti zviga zvinokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ega. Asi tinozenge tichiziva zvizere kana mutemo iwo uchinge wabuda, tauona kuti wakamira sei.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vachitaura vari parunare muHarare. Ishe beperere rekumashona Land West avakashaya nechirwere cheCOVID-19 muHarare varikutarisirwa kuradzikwa mangwana kuRafingora. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mambo beperere avo vanonzi Alfred Tome vakashaya svondo rapera mushure mekurwara kwemazuva maviri chete vari kuradzikwa mangwana. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vati mambo beperere vataradzikwa mangwana papurazi ravo rechepstow kuRafingora.
Isu seministri vakati mangwana kufamu kwa kuchepstow.
Amai Chombo vati kufa kwa mambo beperere kwashamisa vanhu vakawanda mudunhu rezvimba sezvo pasina kuziviswa kwekurwara kwavo. Amai Chombo vati mambo beperere ndimambo aida kuti mudunhu mavo muve nerunyararo pamwe nebudiriro uye vachida zvikuru kuti vanhu vashandise minda yavakapiwa nehurumende.
Chief Beperere, hatina kuziva kurwara kwavo. Takangozonzwa kwakunzi hakusisina zvokuti mhuri yese zvimba noti yakakatyamadza. Chief Beperere munhu anga achinangana nezvinhu zvedevelopment, anga ane rudo, aikoshesa nyaya dzeminda, anga asingashari kuti uri webato ripi, uri MDC, uri wezano PF. Aingoita samambo, aiti ndiri mambo wemuroi, ndiri mambo wembavha, ndiri mambo weMDC, ndiri mambo wezano PF.
Asi mambo beperere vanga vasingawirirane nemhuri yekwamugabe sezvo vaipomerwa mhosva yekuwirirana nemutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wavarobert mugabe ufukunyurwe kuitira kuti unovigwa zvakare kumarinda anovigwa magamba kuHarare. Hama yavamugabe vadominic matibiri vati mambo beperere ndivo vaive mambo wavo nokudaro ndivo vaifanirwa kunge vakatonga nyaya yaipomerwa mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe yekuti vakaviga mufi nenzira isingabvumirwe mudunhu. Vamatibiri vati ivhu rave kurwarega.
Ivhu rinorwarega, ivhu rinorwarega nokuti pakutanga ndakazvitsanangura kana kuti ndakazivisa mhuri yeZimbabwe kuti vamugabe vakanga vari mambo mukuru wekwaZimba. VaZimba kuzosara vamambo vanga vaziso rababa vamugabe. Saka ndiri kuona kuti wese ari kutamba nerufu rwemukuru zviri kumuteera sematerero azviri kuvaita izvi.
Muzukuru wavamugabe uye vari mutauriri wemhuri yekwamugabe vario Mugabe vati vakashamiswa kuti nyaya yakaendeswa kwamambo zvimba vachiti mambo beperere ndivo vaifanirwa kutonga nyaya iyi asi vati vaviri ava vaishanda pamwe chete panyaya iyi. Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 4419. Vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvina nemazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu kana kuti 124,773. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 2,532,705. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1,636,498. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tinechi ziviso chakakosha. Tinoda kuuzisai kuti VOA Africa Muzimbabwe yave ni masaisai macha anoti SES 5K U-band ne C-band transponders. Kana mchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Asuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vasina mabasa muSouth Africa wave pazvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Uwandu uhu unonzi ndiwo wakakurisisa munyika dzepasi rose. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nedenda recovid-19 iro rinonzi raparadza zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Madzimai echitema ndiwo anonzi ari kuvhiringwa zvakanyanya nedambudziko rekushaya mabasa sezvo zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana chemadzimai matema sezvo zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvisina mabasa. Utungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakati hapana chakaipa padanho ravakatora rekupedza hondo yemuAfghanistan kuburikidza nekubvisa mauto emuAmerica munyika iyi mushure memakore makumi maviri. VaBiden vakati America haifaniri kuramba iri muhondo yaifanira kunge yakapera kare. Muzinda wemauto emuAmerica wakaburitsa vhidhiyo inoratidza gadziriro yavo ikubatsira zvuru nezvuru zvevanhu vemuAfghanistan vakaburitswa munyika iyi vachinogariswa munzvimbo dziri pasi pemizinda yemauto eAmerica. Chirongwa cheOperation Allies Refugee chichange chichikwanisa kuchengetedza vanhu vari kubva kuAfghanistan vanosvika zvuru makumi mashanu munzvimbo nomwe dziri muAfrica. Gore repagore rinounganidza zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Rezim Expo riri kutanga nechishanu chino muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica paine mitambo nezviratidzwa zvakasiyana siyana. Sachigaro weBoard Rezim Expo Dr. Tondirai Taylor vanoti gore rino gungano ravo rakatisiyanei nemamwe makore sezvo vakabatana nemubatanidzwa wemakereke ezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika weChristian Fellowship International uyo unenge uchiitawo zvirongwa zvavo panguva imwe chete navo. Dr. Taylor vanoti zvimwe zvavainazvo gore rino mukana wekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kunzwa pamwe nekubvunza mibvunzo pamusoro peurongwa hwehurumende hwediaspora policy kuvashandi vehurumende avo vachange varipo pagungano iri. Vaimbi vane chitsama vachange vari pachirongwa ichi uye vanosanganisirawo Sandra Ndebele, Jazz Signal, Toki Vibes nababa Mechanic Manyeruke. Gore rapera gungano reZim Expo harina kuitwa nekuda kwedenda recovid-19. Asi gore rino Dr. Taylor vanoti vari kuita vachitevera mitemo yose yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Taylor kuti tinzwe zvizere nezveZim Expo.
Urongwa hwedu hweZim Expo gore rino chakaita muchandira pamwe neveCFI, Christian Fellowship International, vanobatanidza machechi ezvizvarwa zveZimbabwe ari muno muUSA. Saka takati tiite mubatanidzwa nekuti makore anga ati ara rechipiri vanhu vasingasangane nenyaya yepandemic yeCovid. Saka iyo vane zvavanenge vachironga zvekunamata nekuronga kudzidziswa zvekereke, isiwo tichironga zvemabhizinesi uyezve nezvekubatanidza vanhu pamwe chete kuti ngatingouya tisangane tichionana sevanhu vagara makore mairi tisinakwanisa kuungana.
Munozivikanwa nekuunganidza vanhu muchiita mitambo yakasiyana siyana inokwezva vana veZimbabwe vari muno muAmerica nevamwe chaivo vanobva kune dzimwe nyika dzakaita ana Canada nana United Kingdom. Zvii gore rino zvamuri kuvimbisa vanhu?
Gore rino tiri kubatanidza vanhu varoda kuronga zvemabhizinesi. Saka musi wechishanu tinenge tine urongwa hwekuti vanhu vose vanofarira zvekuronga mabhizinesi uye vari mumabhizinesi touya totaura tichikurukura kuti tozvifambisa sei, tobudirira sei panguva ino. Endi anenge achitaura ipapo pekupedzisira neambasada wedu wemuno muAmerica kubva kuZimbabwe vachifamba.
Kumitambo iyi yakamirawo sei?
Gore rino hatinokwanisa kuwana nzvimbo yekuti tiite mutambo mose kutamba kwenye kwa tisina sita mpusemusi wa songo nekuti mbapak mashinji ni nchimoza sinji za tino shandisa zanga tishandisa kwa chumwe zwacho asi tine ya ituri kuti cultural expo ya ituri kuunza zara zoku Zimbabwe zino imba nekutamba kazulipo mpusemusi wa songo zenge tine wa imbi akaita sana Jasik na wanatoki vibes Sandra Ndebele na muzo 7 ndo wanenge wachiridza nekuimba mutswe sondo musiwe mugovera kunenge kune vaimbi wanenge wachiimba vari ku CFI kaita sana baba Manyeruke vana Cheo Singuni vana Messi Mutswene na Wellington Gwenda na mpfundisi Vachivaviro.
Kune nyayawo ye diaspora policy pane zviri kuitwa here ipo pa Zim Expo zvakanangana naizvozvo
nekuti mutungamiriri wediaspora directorate akauya ariko kudharasi saka tichaita musangano kuti vanenge vane mubvunzo vanenge vachida kunzwisisa kuti ndezvipi zvinoda kuti zviiswe mupolicy itsva iyi vanenge vachinyatsotsanangurudzwa naivo vari kutungamirira bato rediaspora directorate muministry of foreign affairs vanenge varipo saka tichaita musangano manheru and then musi wesaturday tichaitawozve around table yeyo vanenge vachida kuti vatsanangurirwe uye vaunzo pfungwa dzavo vataure ipapo
zvii zvikuru zvinonyanyotarisirwa navana vezimbabwe kubva mumutemo iyoyo wediaspora policy
vana vezimbabwe vari kutarisira kuti vari munhu wose ari mudiaspora vanoda kunge vachikwanisawo kuvachiparticipata mukuvhota muvhoti kwadzinoitwa kumusha kana vakapiwa mukana iyo kuti vakwanisewo kuvhota ndo chikuru chati kutarisa kuti polisi iyoyo inenge ichibata naizvo zvinenge zvaizvozvo uye pane vanoda kuti vange vaine macitizenship yenyika dzakasiyana-siyana uye varambe vachichengeta yavo kucitizenship yekuzimbabwe kuti zvinyatsotsanangurwa nekuti parizvino hasati zvakajeka kuna vanhu vese asi zvikanyatsodendemburwa mupolisi umu ndo chimwe chitariso chikuru chiripo then chechitatu ndechekuti vanhu vari kuno vabuda muzimbabwe vaakudawo zvakare kuti vange vachiinvesta vachiunza mari dzavo kuzimbabwe uye kana vainvesta vokwanisa kudzitorawo kana vavada kudzishandisa izvi zvanga zvisina kujeka makore apfuuraya kazhinji vaikwanisa kuisa mari yavo kuzimbabwe asi kuti vachiitora vonzi kutoronza hazvibviri saka ndo zvatira kuti zvidedemurwe mupolisi iyoyi zvibatsire zvizvarwa zvekuzimbabwe zviri kurarama nekuseenza kunze kwenyika tinenge tine imba yatakaisa parutivi yevanhu vanovaenda kunzwa nezvaizvozvo kuti vanga vachibvunza vachitaura navo vachipawo mafungiro avo kune mutungamiri uyu
avo vanga vari sachigaro webhodhi reZim Expo Dr Tonrai Taylor vachitaura vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyadzi dzezveutano muSouth Africa dzinoti dzawana imwe mhando yecoronavhairasi inopararira nyore muvanhu. Mhando iyi iyo iri kunzi C12 inonzi yakatanga kupararira muna Chivabvu gore rino. Mhando iyi inonziwo iri kupararira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica uye muEurope nekuAsia. Izvi zvakapa kuti World Health Organization iyambire nyika dzose pamusoro pengozi inogona kukonzerwa nemhando yeCovid-19 iyi iyo yatopararira matunhu ose emuSouth Africa. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr Frank Guni vanoti pane umbowo unoratidza kuti nhomba dziripo dziri kutadza kubatsira pasi 12 iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variendi inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavariants ari kungonyukawo zvawo.
Mhando itsva iyi iri kuramba ichipararira kupi chaizvo?
Yapararira kumaprovhinsi ese kuSouth Africa uye yabuda muSouth Africa yava kune dzimwe nyika taakuiona kune mamwe maeuropean countries yasvikawo kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanyanya dzekusouthern Africa taakuiona zvakare yayambukira yava kuAsia uye iri kuramba ichipinduka ichiita mamutations iwayo zvinoreva kuti taakuityira.
Mhando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini?
Variant iyi yakaandiswa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa neWorld Health Organization kuti mavariants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni?
Kana ichinzi variant of concern kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese weWorld Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura uye chinogona kuzo netsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatinadzo munguva iri kuteera. Saka makuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho C1.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa, uye chakurakidza zvekuti chiri nyore kutapurira imo muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva?
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa, ari kuramba achiwanda zvinoreva kuti zvaakutyisa. Nika somuenzaniso ndikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona neDelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvesainzi ndeyekuti Delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant, kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo muDelta variant imomo, zvekuti kana yakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pamacells emunhu yokurumidza kupararira muviri wemunhu, uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzivirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekusouth Africa ichinonzi C.1.2 tiri kuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete nedelta variant. Ndo saka makuona kuti zvaakutaurwa. Asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi, chipande chakatoonekwa chikarejistwa mumwedzi waMei gore rino.
Avo vanga vari nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC natanonoka Wande weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Yapera argeti botarisa musoro yenao zvakare. Hurumende inopa mabasa kuvarairidzi vatsva vanosvika zviuru zvitatu, asi vakuru vezvikoro vachiti varairidzi ava vashoma zvikuru. Masangano akazvimirira oga oshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kuvandudza mitemo inobata mashandiro avo. Ishe beperere vekumashonaland west avo vakashaya nechirwere checovid-19 vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda.